Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube Vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo. Mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande rezoom vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira vaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvinge zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF noku World Bank noku na Africa Development Bank nokumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandiwo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy. Nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pakuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Profesa Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi zvokuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvii zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda, nenivo ndichitaura, ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise. Uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iyo zvinezvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira, zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wandi weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsiuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda, munhu ozongopinda moto dai aakuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvoshuwa pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana-siyana especially dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemo tiri kupota kuti chidzidya dziuya dzichitengeswa, ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvinhu zvagadziriswa.
Alukumandava Mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizisa kubva.
Pari zvinoizvi mvura yasakubva iyi kazhinji kacho isusu hatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa zisi mvura inoshandisa mvura ine maballs takachererwa nehurumende ari muno aro tichiri naro sokuti tine ball one imwe yacho isati yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
pollution ya mortar arikuitika musakubharefa kune mutemo kanditonoti anopoluta ndiye anobhadhara the polluter pays principle ndo inofanira kuteedzerwa neamai nebasa rekuenforce maenvironmental issues
amai Alice Rutsvara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reenvironmental management agency ema vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri amai Rutsvara vanoti
bazi reenvironmental management agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubva river kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda zvakadaro ema yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu
vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda
tanga tichiedza kutsvaga mumasenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeseat of mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya
dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba ndakamirira studio 7 kudora pindo mutare west ndini Sydney Size
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vana mukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vana mukoma Tanonoka wande pa Studio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Richava nokugona kanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani. Chii chamusingaoni? Chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwani wekanzuro yeHarare. Kanzuro yekuita sei yamugona ngopfutsira vanhu. Hamuna chimwe chamukwanisa kuita sekanzuro. Pana kana chimwe wani chamukwanisa kuita sekanzuro. Kusara kwokungopfutsira vanhu zvinhu zvavo. Ah, munonyadzisa imwani wekuZimbabwe. Nemapresident avo enyu iwavo. Kuna president wakada sei vari kuZimbabwe. Hakuna president wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndepekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yewe bhondi yebhera yechino nechino vanaana Malawi havo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inoti changosara yayo makomba makomba chete pasi apa angove makomba upfumi uchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidawo kuyambira ndechekuti ndozvaiita mubhutu muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresa
inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena but nawo kana chamisa akuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambeni ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 apa studio 7 avajonga kandemiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufonde yavasiyao us dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usari mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa libertingezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajoz apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatiburisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi gumi nematatu ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nile kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti zimbabwe isusu tinedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwimakwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuiji but tofara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti tinede kuzimbabwe iende the service takakwanisa kuenda up to the round of 16 vasati vatambowa achiva tinedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti ndiyo ndiyo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kupana ndokuine maqualifiers ezone 6 kandii zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion vanamalawi bisi pakakanda ikoko kanowi yakakwanisa kuqualifya kuenda ku the next round ingiri round of 16 ndio kwakaenda kusouth africa tamboa nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition icommission yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika ndichokudza excitement iriko kuzimbabwe iko zvino irebecause maqualifier edu atinoti manational championship ari komusvatune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on tichange tine mateam 10 evarume ne18 vadzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeyo ndiye achaenda unozopresenta zimbabwe at the next edition yebasketball africa league saka nepatakasiyira ejbc tiri kutarisira kuti next edition tichienda another step further
iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyeyi
basketball isport yandingati iri kukura kutereki muzimbabwe infact ndingatoti iri kukura kudarika vamwe masports efe muzimbabwe riri kukura kutereki ino strong presence kana tichitaura kuma primary schools muZimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools muZimbabwe including ma private schools as well as kuma rural school basketball iriko tichiwana support yakanyanyisa kubva kuma stakeholders ese basketball iri kukura ku club level I should think in terms of numbers basketball inogona kunge iri number 2 number 3 kudarikidza kwefootball kana kuti athletics in terms of numbers basketball iri kukura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muBulawayo. Muchirongwa chenyu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zichininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want from me. Ndine gitare ndakatanga ndine 10 years. Vabereki vangu vaindotengera tumatoi twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemhanzu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko nekuzvitambira nekuti vaiti ndiri kufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic izvi ndokuenda unoita madegree angu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paredhiyo ndopavakazotanga kuzondotora serious. I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my hair. You hit me with a bounce back.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbobvira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndivandiko pasocial media. Ndinoende ndichinziwo Reich, R-E-I-C-H-H, pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich, Z-W, R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko munoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyrights haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yacho ndoda kuti tinzwe muzvara rasa.
Ambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Uyo manzwa achita hurukuro ari Maryland muno muAmerica naifanzisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ine mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezobilizweni lesikweret akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezasiusebenzisana nelizweni lesikweret njalo ayisoze kube nemali abangayithola ekungathi ngamanye amaloni phezu kwesikweret.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israeli lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana eZoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okuqala phezu sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lilezikweret akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezasiusebenzisana nelizwe lilezikweret njalo ayisoze kube nemali abangayithola ekungathi ngamanye amaloni phezu kwezikweret. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe muntu kumbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngathi konke lokhu kwi-economic development kwathiwa ngemali yokubolela. Imali yokubolela ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa ngimali ezikweredi uyi-debt risk njengeZimbabwe awuzitholi. Okugcina kusebenza uhulumende njengeZimbabwe ezakhela emgwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esidinga imali agcina resepthetha amaZimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba bafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion. Into ebuzesiyoisisi njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuyela umogeja ama-minerals i-mineral wokutendiswa. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo babakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikweredi lawo ithink ungananzelela ngeviki eliphelile eChina isulile ezinye ezikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga ityala ama-betot yosithi ku-right now kungesiwo. So mamtilekhayela i-sponsorship yekhayela ama-friendly amazwe anjengawona lawa ukuthi angakunceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjenge-Africa Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipide esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi unqabe lakho bethe hayi mana sekuningi seZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjalo abanozwelo ukuthi angasincedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-free money iyakulo ngama-conditions kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba udetermine ngama-market forces bengakhonthiya indlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga bathengisaaithengisa kuvukele kule rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lokobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi siso mali yothi singathi kusejulete kukhulu ayisothi i-reculate ngabove 10% imali in-terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a currency.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa izibotshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi izibotshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Izibotshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba izikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini. Labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo, but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission, ukuthi umuntu bekumele enze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo.
Ngomumo wenotho lokuselakala kwemisebenzi, abaphumeleyo laba amathuba abo amenjani?
Kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumuma abaphila kuwo, ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela, okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela enye into angayenza, acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele. So kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society phandle. Kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle, kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu, kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehluleka ukufundiswa umuntu ke ophandle nga. So kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya phinda buyela buya phinda buyele ngendlela efana nale.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abaye sebevele ejele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo?
Kufuneka ke kulungise indaba ye stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu. Kumele ukuthi khona kuyana yikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi, kuyabe kumele ube lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza imistake uya reforma umuntu, njengoba bekubiza bathi correctional services, ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha. Ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu ababeyizibotshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uZulu akwemukele, ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama ukuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uNcube i-ex convict, uNcube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba, uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7 ekwele South Africa. Abo hlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu. Qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba umongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe, ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku weVulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kodlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede, inkomo zifuye zilandele impisi labo izinyamazane zidle ziqede bathu sikhopha sethu.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna umvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4 5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezile inamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo uchaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kule bantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo abadlela amasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lwezimpacks umnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwabanganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthelana phakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lolu dlubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika ele Israel lihlosele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yiIran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPC siba i wild scale i bigger scale wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba yokuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje iembassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli walaya America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel makuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviata from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okuchoyo ukuthi ama iHamas iyo yaqalayo ngoku-attack Israel kodwa sokwanele mayuyo sokumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi iPalestine ithole i-independence yayo ibe free from Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ahandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye bathi hayi cha abekungamelanga ukusupportane le Israel uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba yama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawo awaluze. So ule choice ukuthi a change completely a reverse decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Elirashiya selizame okulithumelana ne-14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Elirashiya lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo omabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela ele Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amachumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilichumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-Iran. Uthi amazwe wonke achothoza okwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Uhlelo was a Friday leviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe lethisa uSuper Sounds. Lisizwa idabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Zata mwana mulindise yesi ndeyi bodi chabule mera tula chakumira ugese mwanangu wabone chakule mera tula chakumira ugese mwanangu
balibonani balandeli abahle ekhaya sikuma ebhinga esigabeni sekhisayo okwamanje silast ama-albhamu ayi-2 siqale nje ukurekoda 2020 albhamu lethu omama banamhlanje 2022 sarekoda le elitsha kule mina thula ngolimi lesithonga
bonaka kanyamisamu akunya plasi lema chakule mina thula chakubela ugese
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kunamba ezibizona +27 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi imthole yakule zaseZimbabwe asixhumane ku +63 71 78 24 085.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
besikwela lisapote ngendlela eyiyo kumafacebook ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp njalo futhi okunye nxakuyukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa thina engasisiponsa sibili ngoba asilayo isiponsa siyamdinga.
Yes. Oh. Shada fun.
brother fan. Hello Lawrence, Farongani. Yes, Putin wache, this for the Savu Jena. Yes, okay, your passi.
Chaya mfana nguCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe letshisa Super Sounds. Ngabafana bepinga behlabela ke kamnandi lapho bathi jakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle matha akithe. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhangela khona ukwethulwa izinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Ayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamilinkomo Nkololo Gwana Wamatukanduna Muizele Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.